Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wechishanu mbudzi 30/2018 Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvataitirwa nhasi neChina zveparamende zvatizi chikwereti tangopiwa mari kungoti Zimbabwe uri shamwari yangu takukuvakirai paramende taona kuti paramende yenyu idiki.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voparura urongwa hwekuvakwa kweparamende itsva iyo ichavakwa kuMount Abden nemari iri kubva kuhurumende yeChina.
Tapana 8 kubira makuseni tigori pano and dzato 3 chato disturbeka kumabasi papa ndanga chitongofonerwa kubasi andinatombenda kubasi ndingori pa fuel queue
vemagaraji muHarare nedzimwe nzvimbo votanga kutengesera vanhu mafuta ekufambisa dzimotokari mashoma sezvo dambudziko rekushomeka kwemafuta aya riri kuramba richiwedzera munyika Commission yava Kalema Moshante iyo iri kuongorora kupfurwa kwevanhu muHarare nemauto musi wa 1 Nyamavhuvhu yo tarisirwa kupa gwaro rayo rizere kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mangwana. Studio 7 yakabatana neMedia Center yoita hurukuro nevagari vemubulawayo kuRainbow Hotel iyo iri kutoitwa izvozvi ichitarisirwa kupera nenguva dza 7:30 manheru ano. Ii ndiyo mimi yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Magaraji akawanda munyika atanga kutengesera vatyairi vedzimotokari mafuta mashoma sezvo dambudziko rekushomeka kwemafuta edzimotokari roramba richiwedzera. Asi mutengo wemafuta aya uri kutarisirwa kuwedzerwawo mangwana sekutaura kwakaitwa negurukota rezvemari vamutuli ncube pavakaparura bhajeti ravo regore rinouya. Mutore wenhau Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Magaraji ese anga ine mafuta edzimotikari anga ine mitsetse mirefu refu uye mamwe magaraji achatenderi kuti vedzimotikari vamwe mafuta avanoda. Musha reSandra Matondo vataura neStudio 7 nguva dzatumasikati vati vanga vaenda mumutsetse kuma 8 mangwanani asi vange vachiri kure kwazvo nekuti vakwanise kutenga mafuta aya. Musha reMatondo vati dambudziko remafuta riri kukura uye vakati kunetsa kwemafuta kwakonzerwawo kukwira kwemitengo yemota dzinotakura vazhinji dzanga dzichiita makumi manomwe nemasendi mashanu idzo dzava kuita dhora rimwe chete.
Tabvana 8 kubvira makuseni tingori pano and dzato 3 chato disturbeka kumabasi papa ndanga ndichitongofonerwa kubasi andinatombenda kubasi ndingori pa fuel queue ndikabva panapa ndina fuel kuti ndisvike kumba.
Mumwe muchairi wekombi vaInnocent Mafara vati kunetsa kwemafuta edzimotikari kuri kukanganisa basa ravo nemihoro yavo.
It's like in the example rudzi zvosona itora nemurungu kuti muzoti hano ndashashi ndashaiwa fuel ndatata naitora mukiu ye fuel kwavhondewo ndobva ndabva kwavhondewo yapera makonda kwatosara mota dzinenge 6 apo ndisapozi ngendichita sei ndichisevenza. For example tomorrow ipay day rangu kesha ndaifanira kukesha nhasi ndakutoi edira pane kesheshi yemangwana ndaedira mune kesheshi yemangwana handichakwanisa kunonhinyina mangwana chavana handichakwanisa kuwana pay yangu uchizi ndinotoshandira the whole week ndinotoshandira pasina.
Mumwe muzvina motikari asina kuda kuzivikanwa zita rake atiwo anga abva mangwanani ari mutsetso wemafuta edzimotikari. Vatiwo kunyange zvazvo vaiva mbowana mamwe mafuta nechina vaingobvumidzwa kunwa malita gumi nerimwe chete vachiti mafuta vanga atopera. Muzvina motikari uyu atiwo nyika ingabudiriri kana vanhu vachiswera mumitsetse yemafuta pachinzvimbo chekumabasa.
Apa ukatarisa kuti time yaunofanira kunge uri pabasa ungositi pabasa uri mukiu yefuel which is non productive kuswera uri mukiu yefuel pane kuti munhu unoswera uchiita hako zvimwe zvako zviri productive. Saka zviri kukanganisa zvikuru in terms yeproductivity yevanhu zvavo. Nokuti ukatarisa vanhu vese varapa vanofanira kudai vari kumabasa, totarisa makombi ese akamira pakiwa, panofanira kudai ari kutakura vanhu.
Vamandishona Murika, mumwe zvemutyairi wekombi, vatetera kuti dai hurumende yagadzirisa dambudziko remafuta iri, vachiti zvinobatsirawo kuti mitengo yezvinhu isakwira. Vamurika vatiwo kunyange hazvo kumusika mutema mafuta ariko havachatengi, nekuti vakambotenga anga asina kumira zvakanaka zvikavakanganisira kombi yavo.
Pamusika mutema pari zvinhu zvangu hanzina chandatindaziva, nekuti takamboritenga riyange ratotiurayiro nematengi edengri ETC. Saka mota yanga yautokosora kosora yachiutsite bluu haichadhonze zvakanakanaka.
Mutori wenhau dzeupfumi vatawanda Karombo vaudze Studio 7 kuti kutenga mafuta pamusika mutema kunoda mari yakawanda zvakanyanya.
Iri kutidhurira zvisingaite peturi iyoyi. Pandakambotenga mazuva apfuura aya vaiita ivo $20 pa 5 liter, inova mari yakawanda chaizvo.
Vakarombo vatiwo vanofunga kuti hurumende ikabvumidza vanotengesa mafuta kuti vakwidze mutengo, zvinogona kubetsera kupedza dambudziko iri. Mumusangano wavakaita nevatori venhau nechitatu kurukota rezvemari, vamutuli Ncube, vakati kunetsa kwemafuta kuri kukonzerwa nekushayikwa kwemari yekuAmerica, sezvo vanochera goridhe vakawedzerwa mari yavanopiwa nebhanga renyika kana vatengesa zvicherwa zvavo kunze kwenyika kubva pazvikamu makumi matatu kusvika pazvikamu makumi mashanu nezvishanu kubva muzana. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudzawo vanhu kwazvimba kuti vari kuziva nezvedambudziko iri, asi vanhu havafaniri kuvhunduka.
Tinoudza petro dhabhuri yagara ichiya mazuva ose dhabhuri, asi vanhu havakutenga yakawanda yaichengeta kudzimba. Taramba tichingoendesa petro muchanzwa hama achitsva muzimbabwe nepetro dzavari kutenga vachiviga. Asi on our part we have enough financial muscle kuramba petro ichiuya. Takawirirana nemakambani vamatoirana nawo petro iri kuuya.
Gurukota rezvemhando dzemoto vaJoram Gumbo vakatendawo kuti Zimbabwe yasangana nedambudziko rekushomeka kwemari yekunze zvopa kuti zvinhu zvisagadzikana. Izvi zviri kuuya panguva iyo Zimbabwe yakamboti yawana chikwereti chekuti iwanise vanhu mafuta aya kwemwedzi gumi nemisere.
Chikwereti chinotaura kuti takataura kuti havakukupai imwe fuel towedzera nekuti mari yamavave nayo yavashoma. Asi kuwedzera kunotaura kuti hamupfuwi futi mahara. Ndofunga ndozvisingazika muna vanhu kutaura kuti havakukupai asi mobhadharira kumberi. Saka iyoyo ndofiyoni yakambobatsira pakushomeka kwemari kwatanga tava kuita.
Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidzawo kuti mitsetse yemafuta edzimotikari iyi yavewo kukanganisa kufamba kwedzimotikari sezvo dzimwe nzira dzinenge dzakavharwa nevanenge vakamirira mafuta aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaparura urongwa hwekuvakwa kweparamende itsva iyo ichavakwa kuMount Abden nemari iri kubva kuhurumende yeChina. Ivan Zininga anoti panyaya inotevera.
Paramende itsva iyi inonzi ichange ichikwanisa kugara vanhu vanosvika mazana matanhatu nemakumi mashanu, izvo zviri kunzi zvichabatsira nhengo dzeparamende idzo dzinonzi dziri kumanikidzana mudare reparamende riripo iko zvino. Vamunangagwa vapembedza hurumende yekuChina iyo iri kunzi yati ichapa mari yekuvaka paramende iyi pachena. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, vari mumiririri wemakonde mudare reparamende vaKindness Paradza varumbidza zvikuru hurumende yeChina nekubatsira Zimbabwe.
Zvaita nyika yeChina ndizvo zvinonzi ushamwari hwakadzama. Ndo shamwari yedu unozviziva iwe kubvira kuhondo, vakatipa zvombo, vakatrena president wedu vaMnangagwa nyamwe magamba mahombe akatrenwa kubva kuChina. vakatikatura nyika ino.
Mukokeri webato guru rinopikisa reMDC mudare reparamende vaProsper Mutseyami vanoti ivo sebato vanotambira kuvakwa kweparamende itsva, asi havana kutambirana nekuparurwa kwechirongwa ichi navamunangagwa.
Chirongwa ichi chirongwa chatinogamuchira sebato, asi hatina kukwanisa kunge tiriko. Dambudziko guru rataita kuti tisitadha kunge tiriko nderekuti grand breaking ceremony yanga ichitungamirwa navamunangagwa. Ende vamunangagwa tine chichemo chatinazvo chekuti nanhasi hatisati chagadziriswa nyaya yelegitimacy. Saka zvanga zvichizotishupa kuti vamunangagwa vouya paya paya kuti vanga vachiita grand breaking ceremony tozoshupa tichizisimukai heitaisuo. Zvanga zvichizoita mutauro. Saka taona hedu kuti tisununguke zvinhu zvisanetsa tinge tisipo. Ndo zvaitika, asi urongwa hwekuti tinge tine parliament one tinoigamuchira.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano rePersicon Financial Services vaPersistence Gwanyanya vanoti ichi chirongwa change chatononoka kutangwa sezvo mukati meguta mange mazare hamusisina nzvimbo yezvivakwa zvitsva.
Tinoona kana taundi tine taundi inonyanya kuzoita congestion, vanhu vanowanda mutaundi. Saka chekutanga kubvisa zvivakwa zvikuru kubva mutaundi tichiisa kunze kwetaundi zvinoreva kuti ndokuchange kwakutanga kuitawo development dzenyika. Saka kazhinji zhinji munoona parliament ndo inotanga kubviswa imomo ichiisa kwakaita kunze kwetaundi ikoko. Saka izvi zvinhu zvingangova zvakanaka, zvinotanga kutaridza kuti ndo nzira yaakutotanga kuita development ichinda yakadaro.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology Dr. Ricky Mukonza vanoti zvinotaurwa nevatungamiri vezvematongerwo enyika zvakasiyana nezvavanozoita sezvo kuwedzera kukura kweparamende kuchipesana nekudzikisa uwandu hwevanhu vanopinda mudare iri.
Kuvakwa kweparamende itsva iyi yakakura kudarika iripo imwe nzira yekuudzwa nevari kutungamira kuti aiwa nhamba yevamiriri vemapato muparliament haisi kuzodzika. Hongu tinoziva kuti namirira zvakaita izvozvizvi muparliament iripo izvozvi vamiririri havasi kunyatsokwana zvakanaka. Saka kuvakwa kweiyi itsva kuri kuitirwa kuti vamiri vakwani vese mukati meparliament. Ndozvandingati muchidimbu zvingareve. Hapana vamiririri vachazodzikiswa. Nhamba iyi haisi kuzodzikiswa, ndo maonero andiri kuzvi.
Vamunangagwa vanoti kuchavakwawo mabhengi, mahofisi, mahotera nezvitoro pedyo neparamende iyi. Vakurudzirawo vanovaka dzimba kuti vauye kuzobatsira mukubudirira kwenzvimbo iyi. Kuvakwa kweparamende iyi kwakatanga kutaurwa nezvako nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakazobviswa pachigaro nemauto vasina kuzadzikisa chiroto chavo ichi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Studio 7 yakabatana neMedia Center iri kuita hurukuro nevagari vekuBulawayo iko zvino kuRainbow Hotel, iyo yatanga nenguva dza5:30 manheru ano ichitarisirwawo kupera nenguva dza7:30 manheru ano. Mumwe ari kumusangano uyu ndimukoma Takunda Madzana. Makadii mukoma Takunda?
Ya, ndiripo makadio zvenyu.
Aiwa, tiripo. Mukoma Takunda, mukatiudze kuti zvii zvimwe zviri kutaurwa kumusangano uyu?
Pane musangano washedzwa Voice America of America wakanangana nevagari veBulawayo uri kuitirwa paRainbow. Pamusangano uyu vashedza musangano wakanaka zvikuru muvagari veBulawayo uri kunangana nenyaya dzedevelopment muBulawayo nenyaya dzedevelopment devolution. Uri kunangana nemamwe maproblems anoafekta vagari veBulawayo. Saka vane pauya vamiririri kubva kucity council anova ndideputy mayor Tinashe Kambarani, pana MP Lawai Sindrao, Honorable Nicola Watson, tina economist Balwa Duwe, tina Tauri Zakari Mpaku Batore Zapo, Ari Zakari resident Nukara Mplawai. Saka ndizo za ngezi zvashedzura musangano ende kune vakawanda vauya kubva kuma organization dzakasiyana siyana vari mukati nechaonga vari kudiscasa zvese zvine chekuita nemagaro avanhu muruwai.
Semaonero enyuwo mukoma Takunda, zvakakosha zvakadii kuti Voice of America Studio 7 vaite hurukuro dzakadai nevagari?
Zvakakosha zvikuru, ndava nyaya zhinji dzinoitika munharaunda, especially muno Mublawayo nematebherelendi hadzinyanyi kuzikamwa, hadzinyanyi kubudiswa. Tichitarisana nenyaya yemasaisai edu mamiro akaita kuti ZBC, dzimwe nyaya hadzinyanyi kutaurwa nezvadzo. Mapepanhau awatinawo anokondirorwa nehurumende, dzimwe nyaya hadzinyanyi kutaurwa nezvadzo. Saka kuchema nekunyunyuta kwavanhu kune kuchingori mukati memwoyo yavo, vane vasina pekuzvitaurira. Zvinozoita kuti imwe nguva ivhini panozosangana vanhu vakutanga kutaura nyaya idzi, panopedzisira pachizobuda nedzimwe nyaya pamwe dzine dziri paajenda, nenyaya yekuti zvine zvauya vanhu vawana pakumukana wekuti vataure nyitu dzavo dzose. Saka zvinhu zvakakosha zvikuru, tinonyanya kutenda seri kune zvinhu zvaitwa neVoice of America.
Imiwo ndachinzwa kuti manga muchida kumbotaura nhunawo dzenyu, mazokwanisa here kana kuti ndisitambokuburitsai musati mataura zvenyu?
Ndakwanisa kunge ndichitaura ndikapawo muono wangu maererano nezvinhu zvazvichitaurika ipapo. Ende ndinofara zvikuru kuti ndakwanisa kuzvitaura, zvikakwanisa kuwana vanhu vano vachizviteerera, vachizokwanisa kuzozvibudisawo panze kuti vanhu vanzwe magaro atakaita nezvichemo zvatinge tinazvo muMublawayo.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Takunda Madzana nekupinda murongwa chedu chanhasi. Tinotenda zvikuru, tivimba kuti tichakubatai zvakare mune zvimwe zvirongwa.
Hai, tinotenda maita basa zvikuru.
Commission iri kutungamirwa navakalema Mohlante avaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa, iyo iri kuongorora kupfurwa kwevanhu muHarare nemauto musi wa1 Nyamavhuvhu, iri kutarisirwa kupa gwaro rizere kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mangwana. Kuti tinzwe zvizere, tabata mutauriri wecommission iyi vaJohn Masuku.
Gwaro rakaendeswa nezuro riya ratinoti executive summary, rinova gwaro pfupi, asi gwaro rizere riri kuenda mangwana nokuti rinenge ragwaro rinenge rine tunhu twese tinodiwa anonzi maannexes nezvimwe zvakadaro, uyezve rinenge radhindwa nevegovernment printers.
Asi muri kutarisirawo kuti richaendeswa kune veruzhinji riini?
Izvo zvinenge zvaakumutungamiriri wenyika vaED Mnangagwa, ndivo vakaumba chikwata ichi kuti chitsvagurudze zvakanangana nezvakaitika musi wa1 August 2018 tichangobuda musarudzo, takamirira zvakabuda musarudzo pakapedzisira pafa vanhu vanokwana vatanhatu.
Asika vamwe vari kuti munenge makurumidza kuburitsa gwaro iri nekuti manga muchangopedza kunzwa pfungwa dzevanhu, nekudaro vanga vachiti pamwe paimbodawo nguva yekunyatsodorongodza zvakataurwa zvacho?
Vanodaroka vakangofanana nevave kuti kana une zamanishini ye1 hour ukaipedza ne45 minutes wobuda nedistinction, chinenge chakaipa chii? Saka mashandiro anga achiita commission ndeyekuti payanga ichiri kuteerera vanhu vakasiyana siyana yanga ichinyorewo gwaro racho. Saka kubva pazuva rekutanga vanga vava kutoziva kuti tinenge tichishandisa nzira dzakadai dzekunyora tichiisa mwongo wacho wakasiyana siyana sekufanira kwaakafanira kuiswa, kwete kuti tizive kuti pakupedzisira tapedza kubvunzisa vanhu tochitanga kunyora gwaro. Uyezve vanhu ava vanga vachigara muno muZimbabwe nguva yavo yese kubva pavakauya muna September.
Vamwe vanga vachichema chema nenyaya yekuti hamuna kupawo vaElliot Picky mukana wekuti vataure zvavaida kutaura.
VaPicky vavo vakauya zuva ravakauya kwangu nevanhu vakawanda vaipa humbowo hwavo. Uyezve vekomishini vaitomboedza kuti pfupikisai zvamuri kupa izvi, asiwo veruzhinji ndivo vairamba. Saka kwakazodzamara kwadoka vakatarisirwa kuti vanouya remangwana racho, asi remangwana racho havana kuuya, ndo pakazonzwika kuti vakanga vapambwa, ndo zvakaita kuti vasauye. kwete kuti vangoarambidzwa.
Vamwewo ndivo vari kuchema chema kuti sei kusina kukokwawo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemumwe mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga.
VaMnangagwa ndivo vakasarudza komishini iyoyi kuti iite basa, uyezve komishini mukushanda kwayo haina kuona zvakakodzera kuti ivashedze, nokuti yanga ine humbo hwayaifungidzira kuti inogona kuushandisa kuti ibude negwaro iroro.
Mutauriri wekomishini iri kutungamirwa navaKalima Mohlante vaJohn Masuku vachitaura vari parunare muHarare. Tanzwawo mashoko ekuti vaMnangagwa vari kutarisirwa kuti vange vachiburitsa ongororo kana kuti gwaro rekomishini iri nemusi wemuvhuro. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vehurumende yeRussia vanoti mutungamiri wenyika iyi vaVladimir Putin vachasangana nemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump kumucheto wemusangano weG20 uri kuitirwa kuArgentina. Asi vakuru muhurumende yeAmerica vanoti vaTrump havana urongwa hwekusangana navaPutin sezvo America isiri kufara nekurwiswa kunonzi kwakaitwa mauto eUkraine neRussia mazuva mashoma apfuura zviri kushorwa nevatungamiri venyika dzakawanda. Vakuru vakuru vehurumende yeDRC vanoti vanhu mazana makumi maviri nemashanu vabatwa nechirwere cheEbola kudunhu rekuchamhembe kwenyika iyi reNorth Kivu. Vatori venhau vanonzi havana kunyatsoburitsa nhau vakasununguka mune imwe ongororo yakaitwa munyika. Mutoreri wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Ongororo iyo inonzi State of Ethics in Zimbabwe yakaitwa ichinyatsotarisa mashandiro evatapi venhau panguva yesarudzo dzakaitwa munyika muna Chikunguru. Vachitaura neStudio 7 mushure memusangano wekuzeya zvakabuda muongororo iyi waitwa muvulawayo nhasi, mukuru weVoluntary Media Council of Zimbabwe VMCZ Valofti Dube vati zvimwe zvakabuda muongororo iyi zvinosanganisira nyaya yekuti kupindira kwakaita vechiuto mune zvematongerwo enyika kwakaita kuti vatori venhau vaite basa ravo vachitya. Vati ongororo iyi yakaratidzawo kuti vatori venhau vanongotaura chete zvinenge zvataurwa nevakuru vakuru vehurumende kana vakuru mune zvematongerwo enyika pasina udzamu hwekubvunzurudza kana kutarisisa zvinenge zvataurwa izvi.
Kupindika kwemauto zvakaitika kuna 2017 kuna November zvakashikisa majournalist akawanda because takaona patime iyoyo kuti majournalist akawanda akatadza kubudisa dzime news vachishika kuti kune zvimwe zvichaitika after mastories avo. Ende ukatarisisa futi report yakaratidza kuti majournalist emuno haachaiti mastori ekutsvagisisa watinoti investigative journalism.
Zvimwe zvakabuda muongororo iyi zvinoratidza kuti mapepa nhau nenhepfenyuro dzehurumende zvinoshanda zvakarerekera kudivi rimwe chete rebato riri kutonga. Murwiri wekodzero dzekutorwa kwenhau pamwe nekufambiswa kwemashoko pasina kumbunyikidzwa vanhlanhlangwenya avo vange varipowo pamusangano uyu vaudza Studio 7 kuti dzimwe nguva mashandiro anoita mapepa nhau nenhepfenyuro dzehurumende anokanganisa mabasa ekutapwa kwenhau.
Vamwe vanoti majournalists anotora masaidi, vamwe vachisapota opposition, vamwe vachisapota ruling party, asi zviri kubuda muresearch ndezvekuti public media inova inofanirwa kuve media yevanhu vese ndiyo inokanganisa zvikurusa, nekuti inokanganwa rimwe side yotsigira rimwe side zvinokonzera kuzoti private media yobva yakavha side risingakavhu iroro zvobva zvanzi polarization. Asi chikurusa public media dai ikaita sarayo nemazvo rimwe dambudziko riripo rinonzi ndere polarization rinopera.
Imwe ongororo yakaitwa neVMCZ mugore ra2013 iyo yaitarisawo mashandiro evatori venhau munyika yakaburitsa kuti vamwe vatori venhau vaikumbira kana kutambira choko muhomwe kubva kuvanhu vakasiyana-siyana. Vadhuve vati ongororo yegore rino inoratidzazve kuti izvi zvichiri kuitika, asi vachitiwo nekuda kwedambudziko rekushayikwa kwemari munyika nyaya yekupa kana kutambira choko muhomwe yave kuitwa nedzimwe nzira dzisinganyatsooneka. va Godwin Piri vanoye mukuru wenhepfenyuro yeSkies Metro vati ongororo yeVMCZ inoburitsa zvinhu zvakakosha zvakawanda zviri maererano nekutapwa kwenhau munyika, vachitiwo zvakakosha kuti vatori venhau vazvitarisise vagadzirise zvinoda kugadziriswa kuitira kuti veruzhinji vasare sechivimbo chavainacho navo.
Ripoti ino address some issues akakosha, and I think se media kuti tinge tiri vanhu vanoonekwa se vanhu vangavimbika kuvanhu vatinoshanda navo, vanhu vatinoitira news, tofanira kugadzirisa nyaya idzodzo. Inyaya dzeprofessionalism, inyaya dzemaethics, how to conduct ourselves in an ethical manner. Tichibva panapa tichienda mberi, tofanira kugara pasi semamedia houses, sema professionals, tofungisisa kuti ko zvatingagadzirisa ndezvipi.
Nechinangwa chekuona kuti ndezvipi zviri kuitwa nevatapi venhau, zvakanaka nezvakaipa, senzira yekusimudzira mabasa avo. Ongororo iyi inotarisirwa kuparurwa zviri pamutemo munguva pfupi inotevera yanyatsokwenenzverwa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mamwe madzimai akaremara ari kuchema-chema kuti ari kutyorerwa kodzero dzavo zvakanyanya, apo Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika mukucherechedza mazuva 16 ekukurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzemadzimai nevanasikana, kana kuti 16 Days Against Gender-Based Violence. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro namai Loveness Mainato vesangano reAlbino Charity Organization of Zimbabwe.
Takananyana wana 16 days of activism against gender-based violence. Tiripo pakudzidzisa vamwe vanhu mukati menharaunda, mukati menyika yedu, macommunities akasiyana-siyana, kuti vanhu vane albinism vakafanana nevamwe vese. Tinozvidzira kuti kune vakuru vabereki vanopindira mukati mewanano dzevana vavo vanenge varoora dzimwe hama dzedu dzine albinism, vachivakanganisa nekuvashungurudza, kutangira pakushora kuti sei munhu aroora munhu ane ganda rakadaro. Kwozoita kuti tine varume vanotaura mashoko anogodora uye achirwadza kuti handiziye kuti ndakaenda kuroora sei pakutanga ganda rakadai. Saka tiripo kudzidzisa kuti kwete, kana yakavasarudza yako pakutanga, iwakamuda kubva pakutanga akadaro, hapana chaungafamba kusema paari, kungogamuchira sezvaari, nekuti munhu akafananawo nesu. Uye tiri kukurudzira hama nevabereki kuti ngatirege kupindira muwanano dzevana. Sarudzo yemunhu mwoyo muti unomera paunoda.
Zvidzidziso zvipi zvamunopanyanya vanhurume vanenge vakaroora madzimai vanorarama neusopi?
Tinovadzidzisa kuti madzimai aneusopi vaneusopi havana kusiyana nemamadzimai ese. Mabasa ese anoitwa mumba anokwanisa kuti vaitawo. Vanokwanisa kutoenda pamoto vachinobitawo kana bhodho chairo remakumbo matatu. Vanokwanisa kutoendawo mumunda kunorima, asi zvichienderana nekuti vaenda kunoshanda iri nguva ipi yezuva. Nekuti vakashandawo kubva mangwanani kusvikawo kumanguva dzegumi kumaten am panenge pasina dambudziko, vozodzokera takare mumunda kubva kumafoo manheru zuva richinorereka. Vanokwanisa kutoitawo basa rese kana kuwacha kana kudini. Saka tichikurudzira vanhurume kuti ngavavabate sevamwe vavo murudo muwanano, vachingovapawo zvinoringana sezvinongoitwawo nevamwe vese nemadzimai avo. Zvikuru setikudzira kuti rudo ndiwo musimboti wazvose mukati memhuri.
Zvinhinga mupinyi zvipi zvamungati madzimai nyanya vari kurarama neusope vari kusangana nazvo pari zvino munyika?
Dambudziko guru ringori pedzere kuti pane kusarudzwa kukuru, sezvatareva kuti hama dzinenge dzisingatarisire kuti hama yavo iroore mudzimai ane usope.
Pane zvirongwa zvamunazvo here?
Tine urongwa ihwohwo zvikurusa. Zvikuru takanangana nekuti isu tanga takaisa papadii zuva remuti wa 15 December kuti tichange tichidzidzisa nharaunda tichifamba tichiita mabiko zvakare tichipemberera kisimusi. Asi panguva imwe chete tichirangarira zuva irori re 16 days of activism against gender-based violence tichidzidzisawo hama neshamwari maringe nealbinism nemadzimai edu vane albinism vane usope kuti vabatwewo zvakanaka munyika muno mavanogara, vasapiwe mazita emadunurirwa.
Avo vanga vari muzvare Loveness Mainato vesangano reAlbino Charity Organization of Zimbabwe vachitaura vari parunare muHarare naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Vateereri, musakanganwe chirongwa chedu cheLive Talk, apo tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika, munyaya dzezveupfumi, matongerwo enyika nezvimwe. Kushayika kwemafuta edzimotokari makasununguka kutaura zviri kutsikwe mwoyo wenyu. Aiwa, nguva yedu ndoyadyikanana. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Standikile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.